vadzamara avo vanga vari munini nawo muviri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vashayikira mune chimwe chipatara muHarare uko vanga vakatarisirwa kuvhiyiwa nhasi mushure mekubatwa nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Munin'ina wavo vapa Donzamara vati mukoma wavo ashaya nhasi mangwanani uye vanhu vakaungana kuGlenview vakatiwo vanotarisira kuendesa mutumbi kumusha kwavo kwamutoko mangwana.
Ashaya nhasi na 6:25 makuseni. So vanhu vakaungana kuGlenview 7 kwemaparents ndoko ari kuchengerwa for now. Then we are planning kuti tizoende kumusha kwamutoko mangwana.
Imwe nhengo yeOccupy Africa Unit Square vaCharles Nyoni avo vairatidzira pamwe navaitai Dzamara vati varwadzwa zvikuru nekutova Patson Dzamara vashaya vasati vaziva kuti chii chakaitika kumukoma wavo.
Kuti asvikira pakushaya asati awana mhinduro dzekuti mukoma wake itai Dzamara chii chakaitika kwaye uyezve mapfupa akagaradzikwa papi, tese tichiziva tichirangarira zvekuti Patson akapinda munyaya dzepolitical activism nekuda kushungudza kuti aida kuziva kuti chii chakaitika kumukoma wake.
Imwe shamwari yemufi vaPride Mukono vatiwo nyika yarasikirwa negamba munyaya yekurwira kodzero dzevanhu. VaMukono vatiwo zvinosuwisa kuti mufi asiya vana vanoda kuchengetwa kusanganisira vana vavaitai Dzamara.
Kushayikwa kwake kwatirwadza chaizvo nokuti ashayika asingazivi mukoma karipi uyezve abva asiya vana vaanga achichengeta nekuriritira vana vaitai Dzamara.
Mutungamiriri webato reLabour Economist and African Democrat Muzvare Linda Masarira vatiwo varwadzikana zvikuru nekuti nyika yarasikirwa nemunhu anga akazvipira kufa achirwisa kuti azive kwakaenda mukoma wake.
Ndiri kunzwa kurwadziwa, ndiri kunzwa kushushikana nerufu rwaPatson Dzamara. Patson Dzamara yaiva hanzvadzi yangu, yaiva shamwari yangu. Taitsiurana nekudzoreredzana nekushanda tose. Nanhasi handisati ndagona kugamuchira kuti Patson watisiya. Chinonyanyoita kuti nyunyuto yangu iwedzere inyaya yekuti Patson munhu akararama upenyu hwake hwese achida kuziva zvaive zvakaitika kuna bhuti wake itai Dzamara. Munhu anga akazvipira kuti kana aive achafira kuda kuziva chokwadi kuti chii chakaitika kuPatson kuna itai Dzamara. Akanga achafa asi chokwadi chizvinge chabuda kuti itai wakaendeka.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Slachwayo vatiwo bato ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nenhengo yeNational Executive yanga iri gamba rekurwira kodzero dzevanhu.
Tino urombo hukuru semusangano weMDC Alliance kumhuri yeZimbabwe nekumhuri yekwaDzamara nekushakirwa nemwana tichitarisa kuti ndiye anga kutarisa mhuri yemukoma wake, ndiye anga kumira sababa kumhuri yemukoma wake achichengeta vana nekusimudzira mhuri yemukoma wake. Saka tinoona izvi kurasirwa kwataita naPatson iri blow kuZimbabwe, iri blow kumhuri yekwaDzamara. Patson anga ari national executive member yedu yemusangano weMDC Alliance aimira zvikuru kwazvo kusimudzira vechidiki kuti mavhoisizi evechidiki anzwike mubato nekunze.
Mufi akatanga kuzivikanwa zvikuru muna 2015 zvichitevera kupambwa kwakaitwa mukoma wake vaitai Dzamara muna kurume 2015. VaPatson Dzamara vaigara vakatungamira kuratidzira nechinangwa chekuti hurumende iferefete zvakaitika pana mukoma wavo uyo vashaya vasingazive kuti vari kupi. Vakambopambwa vakatotswa vari mumaoko emapurisa uye kusungwa kwakawanda vachirwira kodzero dzevanhu. VaDzamara vari kutarisirwa kunovigwa kumusha kwavo kwamutoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.